Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare. Manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MuHarare nemuBulawayo moita mhirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwenyika shanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimiririra reCitizens Cabinet rinoti rinokachamadzwa zvikuru nekubuda munyika kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva iyo zvinhu zvakaita manyama mire nerongo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vasvika muRussia nhasi murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzekumabudazuva kweEurope. Vari kutarisirwawo kushanyira nyika dzakaita seBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan uye kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vatambirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vanoona nezvedunhu reAfrica neMiddle East vaBogdanov Mikhail Lidonovich. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika iyi
Vladimir Putin.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza upfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika. Asi vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vaAshley Pfunye, imwe nhengo yeCitizens Cabinet, vati kufuratira matambudziko ari munyika kwaitwa nemutungamiriri wenyika vachienda kuRussia nedzimwe nyika hakuna kunaka.
Kufamba kwemutungamiriri wenyika panguva yekuti nyika iri kuchema, vanhu vari kuchemera masolutions, zvinoita senge mutungamiriri wenyika ari clueless. Kana ari clueless semutungamiriri wenyika, tinomudana isu semacitizens tichiti aiwaka, huya katigare pasi titaurirane masolutions, nekuti isusu tinawo masolutions sevanhu. Vanhu vese vanawo masolutions. So ngaauye anzwe zvichemo zvevana vake, anzwe kuti vanhu vari kuti chii, then ipapo ndo pachavana masolutions okugadzisa nyika yake. So tiri kuti even ukatarisa the budget iripo, kuti kana iyi achiramba chifamba-famba, zvinoreva kuti mari iyoyo iri kutobva kubhajeti yenyika, mari iri kushanda imari yenyika. So zviri very important kuti iye adzoke akansile matrip ake.
Vanotungamirira vechidiki muCitizens Cabinet vaShepherd Gondo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika kuti agadzirise zvichemo zvevanhu zvinhu zvisati zvanyanyoipisisa, vachiti veruzhinji kunyanya vechidiki vaneta nekutambura.
Tingati dambudziko iko zvino rasvika paboiling point, pekuti ukatarisa vechidiki vashungurudzika kwenguva yakakura, hakuna mabasa yati taitarisira kuti pakaitwa maelections akabva kuitwa zvinhu zvichachinja. Asi tiri kuona kuti neatingati maausterity ari kuitwa ari kutowedzera kuti zvinhu zvinge zvichioma. Saka ndosaka muri kuona vechidiki vane hasha, ende pazasvika apa hasha dzacho hadzisati dzatinyatsokuonekwa. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti pachine karunyararo karipo, ende isusu semacitizens zvakare tiri kudaidzira kuti pave nerunyararo. Mutungamiriri wenyika ngaazvininipise akole yatiri kutaura international dialogue yekuti tione kuti nyika yofamba sei.
Vanokokera misangano ye Citizens Cabinet va BRICS bomba vatiwo vanhu vanofanirwa kubatsana mukusunda hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo. Va bomba vati vakamirira veruzhinji vachatanga kuungana chishanu chega chega kuratidzira kunyunyuta kwavo kuhurumende, uye vakati vari kutsigirwa shutdown yadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Atiri kuti maCitizens Vigil nguva dzichange dzichitaurwa bhati kuungana kwevanhu kwavanenge vachiungana vachitaura kubatikana kwavakaita nezvinhu vachiisawo madimands avo kuhurumende, ende chatiri kudeedzera isusu kubatana kweavo vese chavari kuronga pane mamiriro akaita nyika. Vari kuedza kuronga zvine runyararo kuti vanhu vange vachiratidzira kuti hurumende inge ichinzwa. Tiri kudaidzira kubatana kwevanhu vese vane urongwa hwakadaro kuitira kuti voice revanhu ringe richibuda rakanyatsa kukura riine mutsindo.
Citizens Cabinet yatiwo inoda kuti vashandi vehurumende vabhadharwe mari inovakwanira uye kugadzirisa dambudziko remafuta ekufambisa edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo nhengo yeZANU-PF vaimbova mumiririri weCholocho North muparamende vaBelief Gaule kuti tinzwewo divi ravo.
Kurwendo ravo mutungamiri wenyika vakakosha, ende irwendo rokuti kana tichitarisa tongotarisa kuti macivil servants iye zvinange chichema chema nenyaya dzemari ichida kuona unokubhadharwa nemaus dollar. Izvozvo hurumende iri kutarisira kuti igadzirise nyaya dzezvichemo zvevashandi vehurumende nokukurumidza. Sezvi ndingaite basa rake, hakuna zvakaipa nokudaro.
Hazvisi here zvekuti baba vasiya musha uchibvira vachimhanya kunoshavira mhuri kunze uko?
Ipapo unongoziva vanhu izvo zvinobuda mashoko evanhu veMDC vanhu veopposition, sori kuti nditaure izvozvo. Vanhu vanotarisa kuti kana vachiti baba anosiya musha uchiti ndivo kuitira purezidendi maprograms ka kati purezidendi kana ange ananga kuita maprograms apurezidendi anoti planned overnight kuti vanoti nhasi ndochimira mangwana. Zvinenge zvarongwa iyo veopposition kana vaoronga zvavo nemademonstrations, hazvinei napurezidendi izvozvo. Hazvidi kuti purezidendi ombovapo kana vanhu vechitisa mataya murod ai vachitisa propati nezvimwe zvakadaro. Varipo vari kuita basa racho, vari kuti vakatarisa izvozvo. Mapurezidendi ngaaendere mberi nokuita basa rakakosha rekuti tigadzirise nyika, nyika iende mberi.
Mari dzinoshandiswa munzendo idzi dzakati wandei, hakuna here dzimwe nzira dzingaitwe kuti vafambe nzendo idzi asi nemitengo yakati dzikei pane yavari kushandisa iko zvino?
Purezidendi ka security yake nezvimwe zvakadaro, zvinokuda kuti vanhu vatarise nyaya dzakadaro. Ndizvo kuti ndo kufamba kwapurezidendi kwaoneitwa napurezidendi. Kana ichifamba haafambi iya rwendo riyariya rokuti unongofanana nemunhu woga wega anokwira mundege ichipinda kubhizinesi kacho chinda but security yepurezidendi yakakosha sikere. Kana tichiona zvinhu zvichiitika munyika munomu, zvinhu zveterorizimu nezvimwe zvakadaro zvakawandawanda, tinongotitarisira kuti purezidendi ave safe kwavo kwese kwese maari aine transport yanoshandisa. Tongoona kuti zvimwe zvacho zvinokonzera kuti tione kuti transport yacho ari safe.
Nhengo yeZANU-PF vaimbove mumiririri weCholocho North muparamende vaBelief Gaule vange vari parunhare kuCholocho kwakare. Mapurisa muBulawayo ashandisa utsi hunokachidza kuti adzinge vanhu vange vachiratidzira muguta iri. Pazosvika nguva dzekuma 1 masikati muguta mange musisina vanhu, zvitoro nemabhanga zvanga zvavharwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyanga kwazvo muguta matanga mine runyararo zvitoro zvikuru zvakawanda zvange zvakavharwa uye panguva dzekuma 9 mangwanani momo yevanhu yaungana pa City Hall vakazotenderera mumigwagwa yeguta vachiimba nekuisa matombo nezvimwe zvose zvavange vachikwanisa kuwana kudzivirira kufamba kwemotokari muguta Kuratidzira uku kwaitikawo munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakadai seSizinda, Chavalala neNtumbane uko vamwe vevange vachiratidzira ava vapaza chimwe chitoro cheChoppies vachitora zvinhu. Kuvhurwa kwekotoro yekutanga kwedare reHigh Court uko kwaitwa nemutevedzeri waChief Justice Justice Elizabeth Kwaunza kwambomiswa kukazoenderera mberi mushure mekanguva apo vanhu vavasvika vakaratidzira panze pedare iri. Mukuru weboka revechidiki mubato reMDC mudunhu revulawayo vamalandu ngove avo vange variwo pakati pevange vachiratidzira vati iyi nzira yeveruzhinji yekuratidza hurumende kuti vanoita nematambudziko avari kusangana nawo zuva nezuva vachitiwo kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari kwawedzera kutambura uku gweta Vakolwani Ngwenya avo vange vari pachiitiko chekuvhurwa kweHigh Court ndemumwe wevaona zvaitika uye vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevanhu uku kunoenderana nekodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Vanhu vaidemonstrata ikodzero ravo kariri provided pa constitution kuti vademonstrate and mademonstration ayo ichitanga they were very peaceful. Chero mapurisa ka echiinterfere nedemonstration iyo I think vakadila nedemonstration iyo nenzira iri peaceful. Because bagafaya mateka sikuti vati dispense vanhu.
Mumwe mugari wemuvulawayo vaMoses Kumbweya vati kuratidzira kwevanhu kwaitika uku hakushamisi nekuti veruzhinji munyika vaive kunhonga svosve nemuromo.
Tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu kuti purezidhendi wenyika anongomuka oti fuel yakwira ne 200%. Ameno kuti anenge akambofungo here kuti marepercussions azvo akamira sei and hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekudemonstrator.
Mumwe mfundisi vaskalo tele vauza Studio 7 kuti mamirira aita zvinhu munyika ave kuda kuti vanhu vose kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika vaite maonera pamwe.
Tiri kutya kusangana kuti tigare pasi tichitaurirana. That's why tichitamudzika. Then mozoti yei chechinamatai kuti mudini? Namatai kuti maradini? Maragupa vatotipa zvinodiwa zvacho. Ngatigare pasi tichitaurirana. Saka mapoliticians, come together. Church leaders, join them. Business community, wei. Tigare pasi tikurukure. Titsvage kuti tingagadzira sei nyaya dziri kunetsa nyika yeZimbabwe. That's all.
Nhasi rangi riri zuva rekutanga rakadedzerwa nevemamwe masangano akazvimirira ega kusanganisira veZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU kuti vanhu vagare kumba. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.
Zvinhu muHarare zvange zvakaita manyamamire nerongo vanhu vachiratidzira mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutengo wemafuta wainge wawedzerwa nezvikamu zvinodarika zana nemakumi mashanu nemusi wemugovera. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Munzvimbo zhinji dzemuHarare zvikuru kunogara vazhinji kwakaita sekuchitungwiza neEpworth kwange kuine mhirizhonga inotyisa zvinhu zvichipwanywa nevanhu vange vachinyunyuta zvikuru nekukwira kwemutengo wemafuta nezvimwe. Vanhu vange vachiita wakitsina gonzo nemapurisa nemauto ayo anga achiridza pfuti uye kukanda hutsi hunokatyidza vanhu ava vachidzorirawo nematombo. Kumabvuku chitoro cheChoppies chapwanywa nekubiwa zvinhu. Zambuko reUnyani Bridge kuchitungwiza range rakavharwa nevechidiki vachiratidzira. Chicken Inn yepamakoni shopping center neOK supermarket zvinonzi zvapwanywawo. Icho chikopokopo chemauto changa chichitenderera nemuchadenga nhasi apo vamwe vanhu vafumobata jongwe muromo vachibva vavhara migwagwa nematombo uye kupisa matai edzimotokari nezvimwe kudzivirira vemakombi nemabhazi kuendesa vanhu kumabasa. Vamwe vataura neStudio 7 vati havasi kufara nezviri kuitika munyika. Studio 7 yaitawo hurukuro nemwe mugaro wekumabvuku vaBiula Chawatama.
Isu staneta nekura nemunhasi price kupina mutown. It's $5. Saka kana njenga nenda utana hapana chandru kudzoka nacho.
Saka
isa achato odi. Idi achato mudi pachigara. Gato oke. Achato mudi idi.
This is the biggest failure. Unangago.
Studio 7 yakwanisa wo kubata mwe mugari weku Epworth vatapiwa sinokwenyana.
Zvinhu zvirwadza. Munyika murwadza zvisingaite. Ndoda kuti mabasa atisikumawana. So far ta kuma 25 years, 26 years hapana kana kambosenza pakamba. Uye tiziri. Chikavu chaicho chikutodhura kuwana. Zvikunzi tiziri racho kuda kuwanika nemahusa. Apa hiusa racho hatina.
Kunyango hazvo hurumende iri kunongedzera munwe kumasangano akazvimirira ega kusanganisira EOZCTU, Tajamuka, Occupy Africa Unity Square, hashtag this flag, General Consensus, Citizen Manifesto, ne Consent Agenda. Pa White House, kumusha wekuwadzana kunonzi kwapiswa bazi. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, vakati kuratidzira kunobvumidzwa mubumbiro remitemo, asi vakashora masangano aya nekwavanoti kumanikidza vanhu kuratidzira, uye vachitiwo masangano aya ari kushanda nehurumende dzekunze mukukurudzira kuratidzira nekuda kupidigura hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro ari kubatsira vanhu gumi nevaviri vasungwa nemapurisa kuGoromonzi North. Sangano iri rinotiwo kune vamwe vanhu vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. Mamwe mashoko anotiwo vanhu vaviri vanogona kunge vafa mushure mekupfurwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapurisa nemauto ari kutarisirwa cheronguva kupa mashoko kuvatori venhau nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kuratidzira kwaramba kuchenderera mberi, mauto anogona kupedzisira anzi ndiwo ochengetedza runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Iko zvino tochienda kumutori wedwenhau Thomas Chiripasi, tinzwe kuti zvino zvakamira sei muHarare pari zvino. Thomas, uri kutinzwa zvakanaka here?
Ndiri kunzwa zvakanaka Evans. Chandingada kuudza vateereri ndechekuti masoja pamwe nemapurisa vachiri kutenderera kutaura kwandiri kuita izvezvi. Ndakamira parutivi pemotokari yemasoja ayo ane zvombo ari kufamba achimanikidza vanhu kuti vange vachidzokera mudzimba. Kutaura kwandiri kuita izvozvi ndiri panosangana mugwagwa wakona Glenara na Chiremba Road apo panga pambenge paiswa matombo nevaratidziri vanga vachibva kuEpworth vasvika kupinda mudhorobha. Asi vese vari kupfuura panzvimbo iyi vari kumanikidzwa nemapurisa nemasoja akapakatira zvombo kuti vange vachibvisa matombo iwayo nezvose zvakasviswa nevanhu vanga vachiratidzira mumigwagwa. Takatarisa zvakare zvaitika kumabhuku muchinguva chapfuura kwanga kuchirwiswa zvakare pakati pemapurisa nevagari vanga vachiratidzira zvakare. Tiri kutambira mashoko Ivan ekuti iko Maskati kune mapurisa aisawo hutsi hunokachidza pachikoro chemabhuku primary apo pari kufungidzirwa pane mwana afa mushure mekunge vanhu vachinge vatadza kuti vatize zvakanaka zvazoita kuti mwana uyu atsimbirirwe. Asi hatisati takwanisa kuwana mashoko kubva kumapurisa. Kutaura kwandiri kuita kudai muna Mutare Road tiri kutambirawo zvakare mashoko ekuti paruwa panechitoro chechopis pari kubvira uye pasakunda mumugwagwa unoenda kwamutare zvakare padhuze nepadama falls pari kubvira zvakare matombo achaka akazara mumigwagwa masoja ari kufamba achibvisa matombo iwaya achibatsirana pamwe chete nemapurisa.
Thomas, tiri kunzwawo kuti vatori venhau vanga vachishungurudzwawo mumhirizhonga yanga ichiitika iyoyi.
Hongu vatori venhau vazhinji vanga vachishungurudzwa mugore wese wezuva vakawanda vachitorerwa zvinhu zvose zvavanga vachishandisa zvakafanana nemafoni makamera avo avanoshandisa kutora mufananidzo vachizimiswa zvose zvavanga vachinge vachitora muswere wese wezuva. Kutaura kudai kwandiri kuita ini wenyu Thomas Chiripasi ndiri kubva kupiwa zvandanga ndichishandisa zvanga zvatorwa nemapurisa kusanganisira motokari. Asi kutaura kwandiri kuita iko zvinezvi ndingati pari zvino ndakwanisa kunge ndichitsukunyuka pandanga ndatorwa nemapurisa. Asi kutaura kwandiri kuita kudai masoja achiri kutenderera pamwe chete nemapurisa vachiona kuti zvinhu zvakamira sei vangachengetedze runyararo sei vachidzosera vanhu mudzimba zvokuti tukutarisirawo kuti mangwana zvinogona kuramba zvichienderera mberi sezvo vatanga tichitaura navo vanga vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vasiya chigaro uye vagadzirisa nyaya yekukwira kwaita mafuta pamwe nekuoma kwaita upenyu munyika.
Pane here vamwe vapfurwawo vawaonawo mawanga uchifambawo?
Pananga ndichifamba hongu handina kusangana nevanhu vapfurwa, asi mashoko atatambira anotiwo kuchitungwiza kune vapfurwa nemapurisa zvazoita kuti varatidziri vaende pakamba yemapurisa pamakoni apo pavanoratidzira panonzi papiswa motokari, asi hatina kunge tichikwanisa hedu kusvika ipapo. Tamboedza kutaura nemapurisa anga ari ipapo asi vanga vasati vanyatsotipa zvizere panyaya iyoyo.
Tinotenda Thomas. Uyo ndi Thomas Chiripasi, mutori wedu wenhau, anga achitiudza mamiriro akaita zvinhu pari zvino ari parunare ari kuHarare. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, rashora zvikuru hurumende mukushandisa mabara mukuedza kumisa vanhu vari kuratidzira. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vesangano ravo vari kurapa vanhu vazhinji vakuvadzwa mukuratidzira uku, kusanganisa vamwe 13 vavati vakuvadzwa zvakaipisisa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tiri kushishikana zvikuru nekupfurwa kwaitwa vanhu nhasi muZimbabwe. Taona kuti vanhu vakawanda vapfurwa muguta reHarare, vamwe vapfurwa muDumbu, vamwe vapfurwa Makumbo, vamwe vapfurwa pakasiyana siyana. Hatizivi pari zvino, hatina umbo wekuti avapfuura ndiani, asi tinofungidzira kuti vanogona kunge vapfurwa nemastate security agents vanga vari kutraya kuita contain mademonstrators. Sezvada tinogara tichishoropodza zvikuru kushandiswa kweyatinoti live ammunition kana kushandiswa kwemabara kukondena mademonstration, nekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata zviri pamutemo.
Munoziva here kuti vakuvadzwa vangani kana kuti vafa vangani?
Hatisati tave nenhamba yekuti vafa vangani, asi vakuvara vauya kudana chiremba vari munetwork yedu yemadoctors for human rights vai masikati 1 o'clock dzekuZimbabwe tanga tine 13 mapatients vakuvara zvakanyanyisisa. Vakuvara vakawanda kupfuura 13, asi 13 ava ndo vakuvara zvakanyanyisisa zvekuti vamwe vacho pari sematauriro atichiita vamwe vari kuenda vatori mutheatre vari kuoparetwa, vamwe vari munzira kuenda kuzvipatara, vamwe vavabatsirwa vakadzokera kudzimba.
Sangano renyu raana chiremba chii chariri kuita pari zvino?
Tinana chiremba mudunhu roga roga reZimbabwe. Saka vana chiremba wedu pari zvino vari patinoti stand by. Tatenderedza manamba yedu, hotline number yedu yatatenderedza kuti kana paine vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muHarare nemuZimbabwe nengana Bulawayo, ngavabate vanhu vezada so that vange vachiwana yatinoti medical help kana kuti rubatsiro kuti vange vachikwanisa kurapwa. Tinovabatsira nemabills, tinovabatsira nekuti vasarasikirwe neupenyu, tinovabatsira kunge kuti vange vachikasika kurapwa. Vanoda kubatsirwa zvinoenderana nezveutano vanobata hotline number yedu inoti 0777 604 610. Vanotaura nemumiriri wedu ndianenge ringa achiasesa kuti chiremba ari pedyo navo ndiani.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7. Mukuru wevatongi vedzimosva munyika Chief Justice Luke Malaba nasi vaparura kushanda kwematare zviri pamutemo gore rino. Vachiti vanhu vanokwidza nyaya dzavo kumatare neveruzhinji vanofanirwa kuremekedza mitongo yematare zvisinei nekuti inovafadza here kana kuti kwete. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Achiparura kushanda kwematare pamuzinda weConstitutional Court nhasi, Justice Malava vati matare anopa mitongo yavo mushure mekupa mativi ese mukana uye anoita izvi achitevedza mutemo. Vati nekudaro, zvakakosha kuti mitongo yematare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafare nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kumatare epamusoro. Vati matare epamusoro anotambira kana kisa mitongo yematare epasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malava vati kunyomba vatongi vematare. Justice Malava vati kunyomba vatongi vematare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the decision.
Mutemo unoshedzera kuti mitongo yematare iremekedzwe kunyange usingawirane nayo. Hapana anofanira kunyomba vatongi. Ndosaka ndikukurudzira vanokwidza nyaya kumatare nevanhu vese kuti varemekedze matare nemitongo yavo.
Asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa nematare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malava vati zvinofadza kuti mapazi ese ehurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira muchuchusi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kumatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura matare akadai kumasvingo muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naJustice Malava kuti matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kumatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora matare yedu nyangwe tisingatenderani navo.
VaHogwe vatiwo vanotarisira kuona matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pave nematare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Ndofunga mahwa mukuru wematare achitaura kuti veNational Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunzwe kumatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji rwevanhu huone kuti pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malava vabuda pachena kuti vanoda kuti matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Auori chinhu chatikanganisa munyika and ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yehuri gaita huri gaifumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malava ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
It's not whatever criticism unoitaka, it must be temperate. Uchinyatsoonawo kuti apo dei vanga vakadai zvingere zvakadai asi haikona kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina umbowo. Justice Malava vati zvakakosha kuti matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa rao nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekuratidzira kuri kuita vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MuHarare neMubulawayo moita mhirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwavo rwenyika shanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana nokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.